Vachitaura nhasi papurazi repamene pedyo nechinhoi, vamunangagwa vati vamugabe vachatonga nyika ino kusvika Mwari avatora kana nguva yavo yakwana. Vamunangagwa vaudza vanhu vanosvika zviuru zviviri, vazhinji vava vari nhengo dzekereke yekwaJohani Marange, kuti vanofanirwa kunamatira vatungamiri venyika, zvikuru sei vamugabe, kuti varambe vachitonga kudzamara vafa.
VaRoma votaura kuti panyika ndichaisa vatongi.
Vamunangagwa avo vanga vari munyarikani papurazi remutungamiri wekereke Johani Marange vati ZANU-PF haivhunduswe nezviri kuitwa nemamwe mapato ayo vati ari kungohukura pasina chavanoita apo vamugabe vanenge vachingotonga nekutonga.
Vanovukura vachingovukura vachingovukura vamugabe vachingotonga.
Vamunangagwa avo vanga vachiratidza kutubwida nemufaro vati vanhu vanofanirwa kutevedzera mutemo wenyika kuti munyika muve nerunyararo. Vachitaura pamusangano uyu, gurukota rezvekurima vaJoseph Made vazivisa kuti mutemo wechibage uchange uri madhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe madhora patani. VaMade vakurudzira varimi vose kuti vavhure maaccounts kumabhanga kuti zvive nyore kuti vabhadharwe pavano tengesa zvirimwa zvavo.
Asi toda kukurudzira kuti murimi wega wega institution vhurai mabank accounts kuitira kuti ndo mashandiro edu zvinotiitira nyore kuti mari yedu tinokutaendesa kwako. Hakusina zviya zviya zvekuti unomirira 2 weeks 3 weeks, kwete, ndo mashandiro atiri kudii, hatichaita.
Mutauriri weNational People's Party inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vati vamunangagwa ndivo chipopi chavamugabe chinongohukura zvenhando kuti chiwane zvekudya kubva kuna vamugabe. VaMawarire vati kuhukura kuri kuita vamunangagwa kunatsa mukanwa kwechembere iri kurota ichiyamwa. VaMawarire vati kuhukura kuri kuita vamunangagwa kunatsa mukanwa kwechembere iri kurota ichiyamwa. Vati vamunangagwa vachaona chokwadi pavachasvinudzwa nesarudzo dzegore rinouya.
Ndati hazvishamisi zvinotaurwa navamunangagwa izvi. Ivo vamunangagwa ndivo shumba chimbwa, ndivo vanongovukura vachingovukura kuti vapuwe chikafu vapuwe zvokudya navamugabe. Tinoziva kuti vamunangagwa vanozviziva kuti icho chigaro chavanacho chokuzvidiwa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, hapana wakambovavhotera kuti vaende ipapo, vakaiswa ipapo namugabe. Saka kuti vagarepo vanofanira kugara vachingovukura vachingovukura sekuvukura kwavanga vachiita ikoko, tichigadzirira kuti tibvise tizorodze vamunangagwa navamugabe muna 2018
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vamunangagwa vari kuratidza kufara zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nedzimwe nhengo dzeWomen's League dzichishora amai Eunice Sandimoyo pamwe neamai Sara Mahoka vanonzi vanotsigira chikwata cheGeneration 40 icho chiri kurwira masimba kuti asatorwe neTeam Lacoste iyo inonzi inotsigira vamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.